Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 1 kubvumbi 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevatatu, 1523. Vaharuzivishe vanowanikwa vaine mhosva yekukurudzira mhirizhonga. Vana vadiki vari kubatwa neCOVID-19 voramba vachiwanda muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevatatu, 1523, zvichitevera kufa kwevanhu vaviri nezuro. Vanhu makumi maviri nevana, 24, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro, uye vose vakachitapurirwa munyika. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yokudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru makumi manomwe nezvitanhatu, zvine mazana mapfumbamwe ane makumi mapfumbamwe nevashanu, 76,995. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita mazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevaviri, 592. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane gumi nevatatu, 213, vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevatatu, 193, vakafa. Manicaland ichitoverwawo neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi matatu nevanomwe, 137, vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvitanhatu, zvine mazana masere ane makumi masere nevaviri, 36,882. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvina, zvine mazana matanhatu ane makumi masere nevatanhatu, 34,686. Nhengo yeMDC Alliance National Executive Council vamakomborero aruzivishe vakawanikwa nezuro vaine mhosva yokukurudzira mhirizhonga uye kuramba kuteerera zvaitaurwa nemapurisa. Izvi zvaitika zuva rimwe chete mushure mekunge hurumende yeAmerica yabudisa gwaro rinoshora kutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Richinyora paTwitter paro, bato reMDC Alliance rinoti kuwanikwa kwaitwa vaharuzivishe vaine mhosva ndehumwe humbowo hwekushandiswa kwemitemo sechombo chekushungurudza vanopikisa. Gweta ravaharuzivishe uye vachishanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakosa Mncuwe vaudza Studio 7 kuti dare redzimhosva richapa vaharuzivishe mutongo wavo uzere musi wechipiri svondo rinouya.
Ya, makomborero akaapia mukoti nhasi and akawanikwa ane mhosva yekuti akainsaita public violence nekuti and also kuti akaresista a police officer anga achiita kumusunga. So dare rakati akawanikwa ane mhosva and nyaya yacho ichakontinua muswa 6 April, nekuti prosecutor vanga vachiti they want to check kuti hana zvimwe mhosva zvaakapara. So from them muswa 6 April ndo ichakontinua nyaya yacho.
Saka pari zvinopane zvamuri kuita here, anenge ari mujeri kusvika nguva iyoyo?
Ya parezi zvino we can't do anything nekuti asati sentenswa. Sentencing ichaitwa ikoko next week. After aka sentenswa then ndopa tichaona ma options etu kuti totoita sei.
Iko zvino ari kupi?
Ari ku Harare remand, ari mujera.
Utano hwavo hwakadini vakasimbawo?
Well, he appeared kuti anenge ari right ake. Anako complain nekuti maybe ane zvirere kana anything zvanazvo.
Avo vange vari gweta rava haruzivishe uye vachishanda ne Zimbabwe Lawyers for Human Rights vakosa mwiwe vari parunhare kuHarare ne Studio 7. Asi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi. Vaudza Studio 7 kuti vanonzwira vaharuzivishe tsitsi nekuti vari kushandiswa nevanhu vekunze kwenyika. Vati vaharuzivishe vanotumwa kuita zvinhu zvisingagoni kuitwa nevanhu ava kunyika dzavo.
Kana uri muhwana wemuZimbabwe uchiita zvematongero enyika muZimbabwe, uchitarisira kuti konzero dzako dzichengetedzwe muZimbabwe, teedzera mitemo inoti yakatarwa munyika yeZimbabwe. Naizvozvo ukada kushandisa mitemo yekune dzimwe nyika kana kushandiswa nevekune dzimwe nyika, vachikutuma kuita zvavasingakwanisi kuita iko kunyika dzavo, vachikututumadza nokuita kuti ufunge kuti ungabudirira munyika yeZimbabwe kuita zvavasingakwanisi kuita kunyika dzavo, mhosva ndeyako. Unenge uri dutu, ndo chinonzi dutu ichocho. Saka zvaitwa navamakomborero harizvishe zvinoratidza kuti idutu. Mwana watinonzwira tsitsi nokuti waitumwa kuita zvinhu zvisingakwanisi kuitiwa nenyika dzaimutuma kana nevanhu vanobva kunyika dzaimutuma kana kuti nevanhu vanopa mari from nyika dzaimutuma. Zvinhu zvinonyadzisa. Hatitarisire zvinhu zvakadaro kuvana vemuZimbabwe. Saka zvazvinongoreva chete ndezvekuti panguva dzino vamwe vose ngavachitora chidzidzo kubva kumaitikirwo akaita seaya. Remekedzai bumbira remutemo rakagadzirwa navanhu. Pamunotaridzira kodzero dzenyu, dzitaridzirei muchirespektawo nekucherechedza kodzero dzevamwe, kwete kuti pakuenjoya kodzero dzenyu motyora kodzero dzevamwe. Nyika haifambi ichidaro. Saka naizvozvo ngavatakure muchinjikwa wavo.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano revana chiremba vevana vadiki muAmerica reAmerican Academy of Pediatrics rinoti uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 muAmerica hwakakwira kwesvondo repiri mushure mekunge vana vanodarika zviuru 60 nezvina vakawanikwa vaine chirwere ichi svondo rapera. Kusvika musi wa25 kurume 2021 vana vanosvika mamiriyoni 3 nezviuru 400 3.4 million muAmerica vanonzi vakabatwa nechirwere ichi mushure mekuvhenekwa. Chiremba vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kuNorth Carolina muno muAmerica, Dr. Simbi Soranga, vanoti hazvivashamise kuti huwandu hwevana kana vanhu vakuru vanowanikwa vaine chirwere cheCOVID-19 hunokwira pose panovhurwa bandiko rezveupfumi zvakaita semabhizimisi nenzvimbo dzekutandarira.
Chandirikuona vakandemera ndechekuti macases whether maadults kana vana anokwira whenever economy yaita open up kana vanhu vasati vava ne immunity yatinogara tiri kutaura herd immunity. Of course we know kuti vana vanokwanisa kubata COVID-19 but manumbers anga akaderera all this time. But nokuvhurwa kuri kuita zvikoro tinotarisa kuti manumbers akachati kwirei. Asi izve tinoona kuti veCDC vakapaiwa marecommendations ekuti vana vanokwanisa kugara muzvikoro like 3 feet apart instead of 6 feet like they recommend kumaadults. What that means ndezvekuti pari kuvhurwa zvikoro and other things kuti vana vava kuinteracta, it means kuti tinofanira kunge tine urongwa hwokuti vana vakwanise kuita yatinoti COVID-19 safe behavior kana mapractices muzvikoro, which touches on social distancing, to apfeke ma face mask, totarisazve yekuti ma classrooms acho ari well ventilated here, ventilation systems dziya nema breakers, maplexiglass anoshandiswa mumabhizinesi afuwa. So all those are things zvinofanira kuitwa considered, especially since vana vasati vakwanisa kubayiwa nopa.
Tiri kunzwa kuti kuri kuitwa tsvakurudzo neongororo dzekuti vana vange vachibayiwa havangati mavaccine trials. Mungatitaura kuti zvii zvinenge zvichiitwa pavanenge vachiita tsvakurudzo idzodzi?
Chatinga taura ndechekuti in general panenge pava nemushonga mutsva pese, whether ndewe high blood pressure, whether ndewe diabetes kana zvimwe zvirwere, vana usually ndo vanopedzisira kutora mushonga mutsva. Saka the same is true for COVID-19 mavaccine kana nhomba. Since my studies aratidza kuti unoshanda kuvanhu vakuru, nao tava kuda kuti kuvana tione kuti unoshanda zvakanaka here, ende uyezve madosis anokwanisa kunge ari suitable for vana ndeapi.
Tiri kuona kuti imwe mukukwira kuri kuita uwandu hwevana vari kubatwa nechirwere checovid-19, hakuna nyaya dzati dzanyorwa pasi kana kurekodwa dzekufa kwevana. Zvii zvamungatsanangura tichiona kuti vakuru vakanga vangobatwa nezvirwere izvi panototarisirwa kunzi pari kufiwa.
This is very encouraging kuti vana even vakabata chirwere checovid-19 havasi kurwara zvakanyanya. Of course, pane mastudies akaitwa anoratidza kuti pane masyndrome mamwe anoitika kana zvimwe zvirwere anoti mainflammatory conditions ari kuonekwa muvana, kana pane vashaya vashoma-shoma vana. Saka izvozvo zviri encouraging kana kuti zvinhu zvatinoyeva kuti zvinge zviri kuitika. Asi dambudziko nderekuti pane vaya vanobata chirwere vosaita masymptoms, asi down the line vozotanga kuita mamwe masymptoms, zvinhu zvakaita sekufemera pamusoro zvinoafekta malungs. Saka those are things that we're only going to know with time. Of course, we want to encourage kuti vana vange vari kuinteracta out there, but chatinokurudzira ndechekuti ngavachiinteracta in a COVID safe environment, and hopefully nhomba dzinoapprovwa for vana very soon. I think some estimates say by the end of this year.
Avo vange vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica, naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano wemazuva matatu wakarongwa nesangano rinogira kodzero dzemadzimai Just Associates wakapera nezuro kwamutare, uchibudisa pachena kuti madzimai akawanda munyika ari kuchorerwa kodzero dzavo mudzimba uye kumabasa.
Matambudziko ari kusangana nemadzimai aya anosanganisira kufamba mitinhu yakareba kuenda kuzvipatara kana kunochera mvura, kushaya zvekushandisa kana vachitevera vari kumajeri, uye vamwe vanoita mabasa ekutengesa bonde vanoti vari kushungurudzwa nemapurisa. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa, asi mutauriri wavo Assistant Commissioner Ponyati vanoti kana paine vanenge vachikorerwa kodzero dzavo vanofanira kumhanara kumapurisa votora matanho. Mumwe mugari wemamutare Muzvare Gloria Garapo vanoti kumatirongo madzimai anosangana nezvipinga idzo zvakanyanya kwazvo, kunyanya pekugara pasina kudzikama, zvikuru sei vaya vanopika vaine vana vacheche.
Maconditions ane majeri edu haana kukodzera kuti madzimai agare. Madzimai anoita zvive zvezvibereko, asi ukaona mablanketi nemaonogara hazvifaniri kuti zvinge zvakadaro. Tiriti futi kune madzimai anopinda nevanawo, hamuna zvinhu zvakakwana. Mune wana maitofanira kungawo mune maplaygrounds akakodzerana kuti wana iwo wanga uchitamba, because kunyange mai vavo vakasungwa hatifaniri kutyora kodzero dzavo dzewana.
Amai Plaxidia Mauto vekubhinga vanochema nenyaya yekufamba mitinhu mirefu ine zvikara zvesango kuenda kunochera mvura kana kunoraura kuitira kuriritira mhuri dzavo.
Madambudziko anosangana nemadzimai ekubhinga, tinosangana nemhuka dzemusango, nekuti patakagariswa hatakagariswa mumhuka. Saka tisu tinochera mvura, hakumupinga haina mvura. Saka pakunochera mvura tinofamba nzendo refu. Saka vasikana vanogona kusangana nevanovarepa, Veni kubatwa kwacho kwema rape cases edu tinoshungurudzika nokuti ne society yedu nemagariro atinoita haazobudiriri.
Muzvare mebhoshumba avo vanoita mabasa ekutengesa bonde uye vachiraramane utachiwana HIV AIDS vanoti panguva ino yeCOVID-19 vanoshungurudzwa pakufamba kwavo vachida kunotora mapiritsi uyezve nevarume vavanosangana navo.
Isusu sema sex workers tunosangana nenyaya dzekusungwa nemapurisa kurwiswa wakanyanya dzimwe nguva anogona kuti wabatwa uno mapurisa acho anogona kuti auda kutorana newo futi pasina kana mari nemasoja kurohwa ndokumwe kunoyaya kuti kwatinoyaya kusangana nako sema sex workers pambacho tinosungwa nemapurisa tiendeswa kumani ngekuma cells asi wasvika ikoko anogona kuti on the way obva atoti ngatiraretese pasina kana mari ndonamo dzatinosangana nadzo.
Amai Melania Chiponda vesangano rejust vanoti musangano wavo wemazuva matatu wange wakanangana nekusimbisa ruzivo munyaya dzezvekodzero dzemadzimai nevanasikana kunyanya panguva ino yeCOVID-19 nelockdown. Just mubatanidzwa wemasangano ari munyika gumi nembiri anorwira kodzero dzemadzimai. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lweda Moyo.
Tarisa zviri mumapepa nawo anasi. Herald rinoti makereke haasi kuzoita magungano aanowanzoita makore ose panguva yepasika kana kuti Easter, uye anenge asingaunganidze vanhu vanopfuura makumi mashanu sezvakatarwa nehurumende kuri kurwisana nekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Financial Gazette rinoti kambani yepadenga Holdings yazivisa kuti kutengesa nyama nematepwe engwena kunzvimbo dzekudyira muEurope hakuna zvakwakauyisa mugore ra2020 pamusoro pekuvharwa kwenzvimbo dzekudyira muEurope nekuda kweCOVID-19. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Unoti kwai handizvokupatirana makano nhauro dzichiri kupindirira mberi. Ima hamuzvizivi here kuti maticha anofanirwa kupiwa mari? Munobata maticha nekuseri kweruoko handiti kuti muve zvamuri mese, kuti muve vana mubangagwa vave mapuresidendi. Maticha vakabva nemuruoko rwaticha, but ike zvinezvi muri kukoshesa mapurisa nemasocha. Ticha hamuchamoni semunhu. Saka makuti kwai ticha angoshandira mahara. Imi mukanzi mushandire mahara munoda here? Handipi munee muchidya. Saka iva munoda kuti vangoinda kubasa vane mhuri, munongoti ngavangoinda chete. Zvinorwadza zvamuri kuita zvechokwadi. Vana vedu isusu hatichazivi kuti vachazovei, nokuti vana vedu isusu ndo vachazotadza kudzidza kana maticha akarekera kuenda kubasa. Ende zvichatozonetsera kuvana vedu, vachakura dziri mbavha nokuti hakuna chimwe chinhu chavachaita kusiya kukungogara chete, nokuti maticha acho anenge asingaendi kubasa. Ende vanoonekwa nani necorona? Ndokuti korona ichatowedzera just because kana maticha akarega enda kubasa, vana vanenge vangori vega. Haa, zvimwe zvanhu zvacho itai mushwa. Fungai kuti muve pamuri papo maticha.
Makadi vabati veStudio 7, ndine chichemo changu chandinacho chokuti nedambudziko takatarisana nedambudziko redu reZimbabwe iso. Isusu vanhuka tinenge tiri kupedza nguva tichitaura nenhau yezvevatungamiriri vezvematongerwo enyika, risiri iro dambudziko redu, kana kuti mapolitical parties and so forth and so on, harisiro dambudziko redu. Dambudziko redu isu ndereikonomi. Dai tambostika tichitaura nepamusoro peikonomi, zvekutaura kuti bato zvazodiye zveparlamendi yese yapindurwa kuti haisisiri imba inoita kuti zvinhu zvifambire vana veZimbabwe zvakanaka. Yaimba yekuzviidentifya vanhu kuti imbiriwokwanhingi, 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 kuita kunge ndozvavakatumwa nevanhu. So hazvisi izvo, tinoramba tiri mudambudziko nokuti tiri kutaura zvinhu zvisingatibudise mudambudziko.
Makadi vashamarare vese vestudio 7 ndinokwazai. Nyaya yangu ini ndeyekuti yesh. Shuwa hakuna Patrick enda seZimbabwe. Zvabva zvandiratidza kuti utungamiriri wese wanga ari MDC kubva panguva yavabatsvangirani. Utungamiriri wanga uchida kugutsa matumbu awo chete. Hapana kana utungamiriri waikonyesa zvimwe zvevanhu. Zvichitarisa zvese zvatiri kutaura naobhiti kuti zvine zvakataura namunzvira vanakupi. Mamakazara vanhu chete vanongoda kuti ivo vaende pamusoro vazikanwe vagutse matongo avo. So vanaguti vaona manje kuti zvavakange vaita vachifungidza kuti vachaenda pamusoro hazvina kubudira. Vakudzoka kuZanupf. Munotaura kuti munhu aizotarisira kutungamirira nyika yei? Zvakaoma, hatina kwatinoenda vana veZimbabwe.
Manhere yakanaka vamwestudio 7. Ndinokutendai baba nebasa renyu panepenyuro yepasi rose. Ini chandinoda kusimbisa vana veZimbabwe kuti warege kurasa tariro nekuda kwenyika. Asi ndinokuda kuchiva ndivasimbise nevhesi iri nechapita yekuna Deuteronomy 7 vhesi ya 9. Naizvozvo uzive kuti Jehovha Mwari wako ndiye Mwari wakatendeka, unosimbisa sungano yake nenyasha dzake kuna vanomuda. Saka isusu tinofanira kuramba takabatira pana Mwari wari kumusoro kudenga. Tisaibatire pane zvenyika, ngatisabatire pane zvenyika, ngatibatire kune umambo kudenga.
Makadii vashamarari. Ndetwa sitore ndobva pachipinge. Ndokumbira wapa kumbopindawo nemupamhepo ndimbokuonesaiwo zvinobva pachipinge apa. Chibuwa pachipinge panenge pari kusarira. Hamusi kumbonzwawo kuchema kana kusunukuka kana kufara painoita nestudio 7 nzvimbo iyoyo.
Zvere vashamari vestudio 7 nenyika yese nenyika dzese. Hapana dambudziko apa, ngatitaurire nechokwadi pamberi paMwari. Dzidzai kuudza vanhu chokwadi. Hapana dambudziko pakuti vanhu seveMuzimbabwe sei frontline workers vachiramba kubayiwa. Kana imwe majority yese haisitomboda kubayiwa. Hapana dzidziso inonzi hanzi iri kuleka kubva kuhurumende kuti inje kuvanhu kuti vanhu vagumanya vachienda kunobayiwa. Nechokwadi chiripo. Vamunangagwa vakataura kuti kana usina kubayiwa uchashaiwa basa. Kana usina kubayiwa haukwiri bhazi zvupuko. Zvinoenderana nazvakazarubwa 13:17 inoti ichazouya. Asi kuti nyaya iri kuitika ndeyekuti Bhaibheri rinotaura hanzi kana usina wisdom, usina meso anovhurika, haungagoni kukakuleta nhamba yechikara. Asi kana kwanamata kuna Mwari unogona kupuwa ruzivo nemaziso anoona.
Makadii kupastudio apo. Ini ndinoitwawo Kabundora, ndiri kuno South Africa. Ndandiri kukumbirawo kuti kana muchitora vanhu vekutaura musatitorerawo vanhu vakafanana nanamavhima nanataunga nandoro. Vanhu ivava vanotaura politics chete. Because zvavari kutaura takaita mareviews. Mareviews awakaita ndei, maticha ari kungotambura chete. Ari kutaura nyaya yekubatirana Makano, iye ndiye ari kutobatira Makano matichas. Matichas havasi kumbobatira Makano hurumende. Hurumende ndiyo kutobatira Makano matichas. Nekuda kwekuti kana vachiti oraiti, vanhu ngavaende kuchikoro vasina kana mari, vanonoenda nei? Ngava vapeka mari dzekuendesa kuchikoro kwacho vaende kuchikoro. Uyezve wavapewo mari inotenga.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yekuremekedza madzimai anoratidza ushingi mukurwira kodzero dzevanhu. Gore rino madzimai 21 vakapiwa mubayiro weushingi mumabasa avo nekurwira kodzero dzevanhu, kana kuti International Women of Courage Awards. Pamadzimai aya pane manomwe kubva kunyika yeAfghanistan. Gurukota reAmerica rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakabatana nemudzimai wemutungamiri wenyika amai Jill Biden kupa madzimai aya mubairo nekurumbidza mabasa avanoita. VaBlinken vanoti kwemakore gumi nemashanu adarika, bazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika reState Department remuAmerica range richipa mubairo weInternational Women of Courage kumadzimai kubva kumativi mana enyika dzepasi rino anoratidza ushingi neutungamiri vachirwira runyararo kodzero dzevanhu uye kuwanisa mukana wakaenzana pakati pemadzimai nevanhurume. Mumwe mudzimai akapuwa mubayiro ndiamai Maria Kalinsnikova vekuBelarus, avo vakabatana nevamwe kupikisa utongo hwavaAlexander Lukashenko, avo vatonga nyika iyi kwemakore makumi maviri nematanhatu. Mudzimai uyu akatungamira mukuratidzira kwakaitwa munyika iyi mushure mesarudzo dzinonzi nevanopikisa dzakabirirwa zvemhando yepamusoro-soro. Mumwe akapiwa mubayiro uyu ndiamai Fayo Fayo Ang vekuBema. Sangano ravo reThe Wings Institute rinopa vechidiki kubva kumarudzi nezvitendero zvakasiyana-siyana mukana wekushanyirana senzira yekuunza runyararo nekubatana munyika iyi. Amai Maximilian Ngombe vekuCameroon, avanorwira kodzero dzevanhu mukuedza kuunza runyararo munyika iyi ine kurwisana pakati pehurumende nevakaipandukira, vakaonawo mubayiro. Vamwe vakawana mubayiro ndiamai Wang Yu vekuChina, avo vanorwirawo kodzero dzevanhu. Kubva kuDRC, amai Julian Lusange vanozivikanwa zvikuru nekurwira kodzero dzevanhu kunyange zvichipinza upenyu hwavo munjodzi, vakaremekedzwawo nebazi reState Department. Vamwe vakapiwa mubayiro uyu vanosanganisira amai Marelis Angarita vekuColombia, mutongi Judge Erica Aifan vekuGuatemala, amai Shore Bayat vekuIran, amai Masken Katun vekuNepal, amai Zara Mohamed Ahmad vekuSomalia, Sister Alicia Vekas Moro vekuSpain, amai Ranitha Ganaraja vekuSri Lanka, amai Kanan Gulu vekuTurkey, uye amai Ana Rosario Contreras vekuVenezuela. VaBlinken vanoti madzimai nevanasikana ndivo vanowanzosangana nematambudziko ekutyorerwa kodzero dzavo pasi rose. Vanoti nekuda kwekuti madzimai nevanasikana vari munjodzi yakakura, ndokusaka hurumende yeAmerica ichikoshesa kuremekedzwa kwekodzero dzavo munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika. VaBlinken vakati madzimai aya ari kubatsirawo kuti pasi rose rive nerunyararo uye kugadzikana. Vanoti America inotsidza kushanda nekutsigira madzimai aya. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica panyaya yemadzimai ari kurwira kodzero dzevanhu pasi rose uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Andy Brown nekambo kake mapurisa sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi maviri nevatatu 1523. Vaharuzivishe vanowanikwa vaine mhosva yokukurudzira mhirizhonga. Vana vadiki vari kubatwa neCOVID-19 voramba vachiwanda muAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesuyu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanona Kahuwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.